Maangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare maangwanana anasi, uri musi wechipiri kukadzi 11, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwawo kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hembe dzake chaidzo dzekuti yatenge kunyange dzemubhero ne $6 apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa.
ZCTU yoshora mari iri kunzi nehurumende ipiwe vashandi vanoshanda mudzimba.
Saka vari kunzi weHonda Fit apinda muleni encroached leni yebhazi driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi.
Vanhu vanomwe vanoshaya munjodzi yemugwagwa kuKwekwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kushora zvikuru hurumende nemari yayatara kuti itambirwe nevashandi vemudzimba nevanoshanda mumagadheni. Vashandi ava vanzi vatambiriswe mari iri pasi pemadhora zana nemakumi matanhatu nemasere munyika kana kuti madhora matanhatu chete pamari yekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, kunyange hazvo tanga tavatumira mubvunzo tichida kunzwa divi ravo panyaya iyi. Asi tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Hurumende yaratidza kuti haine hanya nevanhu vemuZimbabwe, zvikuru sei nevashandi vemuZimbabwe. Mari yatara kuti vanhu vapiwe inova mari inongotenga $6. $6 kuno kuya kungotenga chete chigodhi chisaga chehupfu che10 kg. Saka zvoreva kuti munhu ari kushandira mwedzi wese kuti apuwe hupfu chete. Izvi hatisatambozviona kana muRhodesia makatambudzika vashandi havana kumboshandira kutenga chipaketi chimwe chete chehufu. Zviri kureva kuti udzvanyiriri hwaenderera mberi ende hapana imwe nzira yatingaita kunze kwekuti vashandi vamire nesimba varwise udzvanyiriri sekurwiswa kwakaita udzvanyiri weMuRhodesia.
Zvino nenyaya yekuti zvekudya nezvimwe zvose zvinoramba zvichiita chamuramba mhuru kukwira mitengo, vashandi ava vangakwanisi here kurarama muZimbabwe anhasi?
Vashandi ivava hakuna kana mumwe chete anogona kuti nemari iyoyo anopiwa atenge chikafu chevana chemhuri yake anenge asiya kumba. Haagoni kuendesa vana kuzvikoro, haagoni kuti akarwara iye anorapwa kuzvipatara. Kana akarwarirwa nomubereki haagoni kunorapisa mubereki. Uyezve zvaakureva kuti haachitorina mari yetransport chaiyo yekuti adzoke kumusha kana neholiday kuti ambonoona hama, hazvichakwanisiki. Hembe dzake chaidzo dzekuti yatenge kunyange dzemubhero ne $6 apachina chaachatenga munhu iyeye. Saka vanhu vatongerwa mutongo wakanyanyisisa kuipisisa wokuti vaite varombo wokupedzisira. Asi izvi zviri kuramba zvichienda kuvashandi vese, zvaakusvika kunyange kuvashandi vepamusorosoro. Vana chiremba vari kuchema, varayiridzi vari kuchema, vemumabhanga vari kuchema. Mushandi wose atambudzwa munyika yechipikirwa.
Asika vehurumende vamutasa vanotioka vashandi ava vanenge vachigara mudzimba kunyanya. Nekudaro panenge pasinawo mari idzodzo dzekubhadhara mitero yemba pamwe nemari dzekukwira mabhazi zvinoitwa nevamwe vashandi vachienda kubasa zuva nezuva.
Hakuna mushandi anogona kubvumidzwa kuti paanoshanda anoya nemhuri yake, anoya nevana vake vachidya ipapo, vachienda kuchikoro ipapo. Vashandi vava vanhuwo vane mhuri dzavo, vanotoda kuchengetawo vana, vamwe vakasiya vana kumisha, vamwe vane vana vari kuzvikoro. Kunyange futi zvakadaro vanevo vabereki vanenge vachitarisira kuti vanoda kuchengetwa. Saka tinoona kuti mari iyoyo kunyange akanzi anogarapo achidyapo haikwanise kuti munhu aite upenyu hunotarisirwa kuti ndo upenyu hwemunhu hwakafanira.
Asika hurumende iri kuti pari zvino haina zvikwanisiro, nekudaro haikwanise kuti iwedzere kana kuti iti vashandi vawedzerwe mari.
Nyika ine zvese zvakakwana zvekuti vanhu vagare zvakanaka, vashandi vechibhadharwa zvakanaka. Asi paita ugororo, paita umbimbindoga, paita udzvanyiri, usveta simba hwakanyanyisa.
Mutungamiri wezCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vanomwe vakafa nezuro, vamwe vane chitsama vakakuvara mushure mekubonderana kwebhazi reZupco rainge richienda kuHarare nemotokari yerudzi rweHonda Fit mugwagwa weHarare Bulawayo pedyo nekwekwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mutyairi weHonda Fit akapinda munzira yebhazi, izvo zvakaita kuti mutyairi webhazi aedze kumunzvenga kuburikidza nekubuda kunze kwemugwagwa. Asi motokari diki iyi inonzi yakazorovera pavhiri rebhazi rekumashure ichibva yapidiguka ndokuuraya vanhu vose vatatu vainge varimo. Bhazi rinonziwo rakazonorova muti pamwe nedzimwe motokari, zvakasiyawo vamwe vanhu vatatu vainge vari mubhazi iri vafa, wechina achizoshaya asvika kuchipatara. Jonga Kandemiri weStudio 7 akakwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezuro. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Yes, aita tsaona yebus accident pabonderana bhazi reZupco neHonda Fit pa209 kilometer peak Harare Bulawayo Road pajoni goko 10 off takatarisana neinonziyo kwekwe Truckers Inn. Pari kunzi Honda Fit yanga ichibva nekuHarare direction, iri bhazi reZupco richibvawo mukwekwe richienda kuHarare. Saka pari kunzi Honda Fit apinda muleni encroached muleni yebhazi, ndokubva bhazi driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi ndokubva yarola 3 times, pakafa vanhu 3 vanosanganisira driver. Bhaziwo razorovawo muti ndokubva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi musina munhu murijanga achitenga mavise. Ndobva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi zvekare pane vanhu vanga vachitakura makofi. Saka mubhazi mafa vanhu 3 ipapo, umwe azofira kuchipatara, zvichireva kuti vanhu vese vafa i7.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano revanofamba nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vanoti hurumende inofanira kukasika kusimbisa mitemo inosungira vemabhazi kuti vasamhanya kudarika makiromita 70 paawa kuitira kuderedza uwandu hwetsaona dzemimugwagwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga.
Isu maonero edu ndeyekuti nyangoti vemabhazi vazhinji vari kunyanyo vhete mutsamotikari, izvo zvinozoisa upenyu hwevafambi panguva yakaoma zvokuti vanozopedzisira varasikirwa neupenyu. Isu tiri kutaura kuti dai hurumende yatambira chikumbiro chedu chekuti mabhazi anotakura veruzhinji nemakombi aiswa maspeed limiters kuti akasvika distance inenge yakatarwa kana kuti 80 anobva aguma muhighway muri kunyanyo vhete mutswa zvakanyanyanya, zvinozoita kuti zvikonzere tsaona yanga ichikwanisa kunge ichidzivirirwa. Zvikureva kuti bhazi ratadza kunge richipopa mabreki chaizvo chaizvo, robva razitunotunga dzimwe motikari dziri pamugwagwa, zvozoita kuti vamwe varasikirwa neupenyu. Tiri kungogara tichingotaura kuti mahighway munoda police patrol, munodawo VID kuti inge ichigara iri munguva nenguva.
Imi muri kungotarisa divi remapurisa neve VID. Ko varidzwe mabhazi muri kuvatarisawo here panyaya dzetsaona idzi?
Tiri kuzvitarisa, ndosaka isusu takakurudzira kushandiswa kwemast limiters. Tiri kutarisa side zvavo kuti ivo vanofanira kudzidzisa vanhu yatinonzi defensive. Vakabva mumadhiraivha mazhinji arudzwa pamabhazi vane madefensive. Vamwe vacho semaongororera takabva kuita, tiri kudhraivhwa nevanhu vari kurwara chevo chevo, tiri kudhraivhwa nevanhu vakadhakwa chevo chevo chevo. Zvese izvi hazvichitariswa izvozvi izvi. Tinoda kuti kana dhraivha aonekwa achivhetemutsa motikari amboonekwa kuti haana kudhakwa here, chii chiri kuitika, kana kuti ari kupuhwawo kunzi anofanira kushanda zvakanyanyisisa kuti pave nepundutso yatinoti matageti aya, kuti varidzi vedzimotikari vari kuita sebhozi aive mune makundano asingatomboita anokonzeresa zvinhu zvakatowandei, kudhonzwa kwevanhu, kushungurirwa kwevanhu, vamwe vanenge vachimhanya vakateedzana vachimanyira vanhu. Saka ndozvimwezvo zvatichikuona kuti vanhu vemabhazi ava vanopawo futi matageti shande vavo zvinozoita kuti vange vachisangana netsaona.
Matanho apa hamuri kutorawo pamusoro petsaona idzodzi?
Matanho hatiri kuita isu sepassenger association of Zimbabwe. Tiri kuendesa petition kuparliament. Takaona zvakakodzera kuti isusu sesangano rinomirira vanofamba nemichovha tiendese petition kuti tichengetedze upenyu. Takatarisa netsaona dziri kuwanda. Mupetition medumu takanyorawo nyaya dzemaspeed limiters idzodzo kuti dzinonge dzifanirwe hurumende inofanira kutambira chitemo chedu chataisa isusu sepassenger association. Vagadzirise mutemo uri kudangogadzirirwa padiki diki chaipo chaipo, kuisa kuti hapanonzi endi, pakanzi kana kushandisa zvakati maspeed limiters nemaspeed monitors. Panenge paakunzi maspeed limiters nemaspeed monitors zvinofanira kushandiswa zvese nguva imwe chete iyoyo.
Avo vanga vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliat vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo. Bepa naure Zim Live rinoti vanhu vose vainge vakavharirwa mugodhi weGlobe and Phoenix Mine uyo wakadhirika nemusi wechitatu svondo rapera pedyo nekwekwe vaburitswa. Mudzviti wemukwekwe vaFortune Mupundu vanoti vanhu vashanu chete ndivo vange vasara, kwete makumi maviri sezvainge zvichifungidzirwa. Vanhu vaviri chete ndivo vakaburitswa vakafa. Bepa nau reChronicle rine nyaya yekuti bazi rezvemamiriro ekunze reMet Department riri kuyambira kuti muguta reBulawayo nedunhu reMatabeleland South muchanaya mvura yakawandisa nhasi zvekuti vanhu vanofanira kungwarira kuyeredzwa. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuMidlands neMasvingo. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti vamwe vana mukoti pachipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals vari kuita basa rekuba mapiritsi emaantiretroviral kana kuti ARVs anofanira kupiwa vanhu pachena, votengesa nemadhora 10 ekuAmerica pamapiritsi anodiwa nemunhu pamwedzi. Nyaya iyi inonzi iri kuferefetwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire voga zviri kutsikwe moyo yavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Makadii zvenyu vateereri veStudio 7, nemi munotipawo chirongwa. Ine ndoda kutaurawo maererano nenyika yedu yeZimbabwe. Chiri kuitika ndechekuti panyika yedu yeZimbabwe isusu ngatitarisei kuti dambudziko ratinaro nhasi ino kuti rakanyatsobva papi chaizvo chaizvo. Semaonero angu, dambudziko ratinese isusu panyaya yeZimbabwe rakabva panguvayo pakatorwa minda. Saka inini maonero angu ndezvekuti chamisa kana munangagwa chero kana ani kana chiwenga hakwanise kusimudza nyika iyaye. Isusu ngatiti purezidendi ari pachinzvimbo nhasi uno ngaarivhese adzosere varungu mapurazi, Zimbabwe idzokere pekudharepo pai ndoti tibude ma problems kana tisina kuita izvozvo maZimbabwe dzikura acharamba tichisafa kusvikira rini ndatenda hangu
ya mafuna sepa studio 7 apo vose vanoti panyaya dzinonakidza ini ndinonzi Dennis mabera pakapo apo zvokutaurira ndonambowana ende mabato mairi mapato mairi cheti kana chamisa ichida kuti ngatitaure nemunangagwa direct haana chaakanganisa murume uya because is one of the best heroes muZimbabwe saka zano inofanira kuti nyatsounzwa zvinotaura murume iyi because all always zano yakagara yakaita kuti MDC isawina because unotoziva kuti kana ikawina zvinhu zvinonaka chete saka pakunaka kwazvo taachida kuti iye munangagwa anyatsoziva kuti murume uyu uripo for peace chamisa uripo for peace not for violence haana waakauraya haana wakaita zvakashata we don't like to consider other groups kuti dzakamira sei asi chamisa is the best leader in Zimbabwe saka munangagwa ngamunyengerere murume iyi vataurirane because he is a man of peace he is a man that can bring wealth into Zimbabwe tinoazoziza tovasina munangagwa wacho paagara nezve kuti kana MDC ikapinda vanhu vanogara zvakana izvi zvaanozviza kungofunga hake mutambo kuti kwanza hati kuti apinde nekuti anozitorawo leadership tatambura vakomana vanhu vaakupera nezhara vakomana nezvirwere zviri kuuya izvi zvotanga vamunzi vanhu ngavafundiswe kuHarare tinozoita sei necorona vanhu vanopera kufa muZimbabwe meyamami because zviri kufamba slow zvinhu zvacho zvati vakatobvudziswa vanhu kudhara
kwazwai 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 handini madziki ndiri pano parisuti apo vakomana inga hangu ndoda kutaura chokwadi hurumende yedu tinoida nenyika yedu tinoida asi ndinoona zvinondishamisa China iri kurambidza wanhu kuuya munyika mavo vanobuda nekupinda isu tiri kuona kuti tichitora vamwe vanhu vanosvika kuma500 vanosvika vachiuya kuno tisina zvigadziriro zvakakwana chirwere chakapinda muno chinopera kutiuraya ngava miso wevanhu vari kufamba kwakafanana nachaira nenyika dzese dzakapoteredza dzine zvirwere izvi chirwere ichi checorona ichi dziro yakakunda pane kurapa prevention is better than cure uyezve ndinonzwa futi vamunanga vazvavataura kuti hanzi nyika inongogadzirwa nenhaurirano munotaurirani konhaurirano dzacho imi muchitaura kuti pasi nemhandu kana iri opposition party
makadii tete mafema akadini ndinoitwawo manyika ndiri kujobhek South Africa ndokumbirawo chamisa kana aine mwoyo wekuti vana vezimbabwe vatambura kwenguva yakareba ndokumbirawo kuti agare pasi namunangagwa vataure vawirirane ndokunge aine chido kana vachinge vawirirana wese vaapatebho vaakupanana pfungwa poitawo purogiramu yekuti munhu wese ari kuziva kuti akapiwa ane masanction kubva kumukuru wacho kusvika vese vese vari kuziva kunzi akapiwa masanction masanctions akapiwa muZimbabwe pamusaka panhinginanhinginanhingi ivo ndo vakonzesa kuti masanctions auya vanhu ivavo ngavaitwe phase out so that toita start afresh bcause tinongochema tichiri masanctions anangopiwa Zimbabwe akapiwa vanhu vakuru kakuti vanhu vanotyora kodzero dzevanhu ndo vanokonzera vakapiwa masanctions vanhu ivavo vakabviswa ndinoona kuti izvo zvinofamba zvakanaka
zita ndinoitwa Hlulane Hasani Malaji from Chiredzi South Chief Sengwe Headman Chilonga taitawo dambudziko ratisiri kunzwisisa vanhu vakawanda vasara vakangoshama muromo havachaziva kuti voita sei pane nyaya yemurungu ari kunzi ari kuuya kuzorima sora achitorera vanhu minda dzavo uye takazamawo kuti titaurewo nemadzishe edu havasi kubudisa nyaya yacho pachena so zviri kutinetsa Studio 7 dai matipawo zvimwe zvatinga zvingabatikawo kana kuti motumirawo vatori venhau vombondonyatsoona kana kubvunzawo kuti zviri kufamba sei ndinotenda hangu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi nei nechekuita nestudio 7 tinokokai kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp namba dzedu dzinoti 001 202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuda kuderedza uwandu hwemari inopiwa nyika dzichiri kubudirira nezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana pabhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kudzika kusvika pamabhiriyoni makumi mana nemana. Asi nhengo dzedare reHouse of Representatives dziri kuramba kutambira kurudziro yeWhite House iyi. Hurumende yeAmerica inoti ine urongwa hwekuvandudza mashandiro ayo panyaya dzekusora mushure mekunge nyika dzakawanda dzakwenenzvera humizha hwadzo pakusora. Mukuru werimwe sangano rekusora muAmerica reNational Counterintelligence and Security Center vaWilliam Ivainana vanoti America iri kutsvaga nzira dzekuti ive pamusoro-soro pakusora. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa sarudzo dzemaprimary mubato remaDemocrats dziri kuitwa kuNew Hampshire nhasi. Izvi zvinotevera sarudzo dzekutanga dzakaitwa kuIowa. Munhu anenge akunda musarudzo dzemaDemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans. Mukuziya nezvesarudzo idzi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday tikatanga nekuvabvunza kuti ndiani wanofunga kuti achakunda.
Pamakwikwi akaitika kuIowa ayo vakabva vakaita mangange, saka tiri kutarisira kuti pakati paBernie Sanders naPete Buttigieg ndo panogona kubuda achakwanisa kukurira musarudzo idzodzi. Semaonero angu inini hangu ndeyekuti New Hampshire inzvimbo inofarira Bernie Sanders, because tinoona kuti makore apfuura aya Bernie Sanders akatombokunda Mike Clinton.
Asika takaona kuchiita matambudziko makukutu iko kuIowa uko, zvakabuda musarudzo zvikanonoka zvakanyanyisa kubuda, hapaite here mamwe matambudziko akadai aya?
Hatitarisiri matambudziko akanyanya semaonero atiri kuita, nekuti prosesi dzinoitwa kuIowa dziya dzakasiyana neprosesi maitirwo anoitwa zvinhu kuNew Hampshire. KuIowa kunoitwa macaucuses ndeyekuti vanhu vanoungana panzvimbo dzakasiyana-siyana vari masupporters, even mumba memunhu chaimo vanogona kuungana vochisarudza vari mumba memunhu kuti ndiani watiri kuda and zvingodaro. Saka zvinoitika kuti maresults anonetsa kuti aunganidzwe, but uku kuNew Hampshire atori maprimaries chaiwo chaiwo kuti vanhu vanotosvika vachitovhota mavoting chaiwo chaiwo akati kwesere. Handifungi kuti kunogona kunetsa hazvo, sezvo futi pati yemaDemocrats dambudziko ravakaita iroro rekuti zvinhu zvavo zvakaramba kunatsobuda zvakanaka kuIowa. Tinovimba kuti vagadzirisa zvinhingamupini zvavakasangana nazvo, so that moving forward process dzavo hadzikanganisiki.
Totarisawo vaJoe Biden vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika panguva yavaBarack Obama, vanenge vari kutatarika sei zviri kudaro semaonero enyu?
VaJoe Biden mupolitician auya wewatingati ava seasoned, agara mupolitical system yeAmerica kwenguva yakareba, and I think semaonero angu muno muAmerica tinenge takuona kuti munhu tamupa mikana yakawanda yekuti pfungwa dzake nematongero ake akwanise kuita contribute. But pari zvinezvi vanhu vanonga kuda kutsvaga kuno munhu mutsva ane maideas matsva. Zvasiyana nezvekwedu kumusha uko kuti munhu anoita chifirapo. Saka rotarisa even pakapinda vaClinton paipaya vachitorera ushe kubva kuna vaGeorge Bush Senior, vanhu vakangoti inowa tiri kuda zvinhu zvitsva. VaObama pavakapinda paya first black American, maAmerican voters they get excited nekuwana new faces, maideas, manyowani.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi achangotanga Paola Serra. Thank you.
Inini ndinonzi Pola Sarah. Ndakakurira kumberengwa, ndakaberekerwa kumberengwa, ndikadzidza kudhadhaya Shavani, ndikazoitira A level yangu muBulawayo Cool Spaces. Ndakatanga kuimba mugore ra 2013. Nangu zvaro ndichifara zvokuimba, asi kutanga kuimba zviri professional ndakatanga 2013 pandakafeature mualbum yeku Eagle Life kwa Prophet Shiza. Ndakazoita album rangu muna 2018. Ndipo pandakanyatso kutanga kuita album rangu.
Namba refu renyu rekutanga rinonzii?
Album yangu yokutanga inova iyo yega for now. Inonzi Call on the Name of the Lord. Ine sungura, ine shakasiana siana. Ndakatanga munakandi inspire kuimba ndichikura ndifungisai. Ndaingonzi ndoimba unge fungisai. Saka ndakangobva ndafarira kuimba sezvinoita fungisai, although music yedu yakati siyani.
Ko vanenge vachida kuteerera damba refu iri vanoriwanawo papi chaizvo?
Album yangu inowanikwa ku Eagle Life. Ineko video is mazuva mashoma anotevera inenge yakwanikwa pa all social media. PC, iTunes, Spotify, PC inenge yakwanikwa. We are working on that. Ne vanhu vakafeature home album rangu, Lights of Audrey Chennai na Tinashe Soft anoimba ne Family Voices. Pa song yangu inonzi Call on the Name of the Lord. Ndiyo ya iri kunetsa, neimwe inonzi Tinazvo ine kamuseve mbichana. Vanhu vanenge vari kufarira Tinazvo zvokuti I think ndiyo the best so far pa album rangu.
Kandai zvenyu rekupedzisira?
Mashoko angu okupedzisira, ndoda kungotenda kuvanhu vanotsigira kuti semunhu achangotangawo music zvinonetsa, asi ndakaona kuti gore ra 2019 vanhu vakatsigira kwazvo musambo yedu. Saka ndoda kungotenda, uyezve ndichingoti se zvinotaurwa nealbum rangu kuti Call on the Name of the Lord, meseji iripo ndiyo kuti nangwe zvinhu zvikaoma sei ingodaidza kuna Mwari, ndiye anogona kutirwira pazvese. Saka ndoda kungokurudzirayo, musabve pana Mwari, ngatirambei tichinamata tichidaidza zita raMwari nyange muZimbabwe medu. Zvinonaka, tinotenda.
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi ari kungotanga kusimukira, Paula Sera. Vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekera nemufaro. Ndinowenyu Blessing Zulu, ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.